Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 3/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu maone yatazvita ndiyo kuti zvinhu zvafamba negwara rakanaka chose. Hatina kumbonzwa vatinewo maobservers vatakatumira ikoko achitiudzaiwo kuti pane bongozozo raitika kana aine mhirizhonga. Vanga vachitikwanga kune rinyararo rwakanaka uyezve basa ranga richiitwa maringe nemutemo yemaelections.
Sarudzo yebi-election kuLupane East inoitwa murunyararo. Sangano reZimbabwe Election Support Network richiti sarudzo iyi yafamba zvakanaka.
Hongu chokwadi tiparura chirongwa cheikaizamara trust musi wechitatu musi wa 7 August. Nova ndiro zuva rakabarwa chikaizamara kwamutoko makore 40 apfuura.
Chirongwa chekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika muna 2015 vaitaidzamara choparurwa nemusi wechitatu muHarare. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Nokudaro rambai makateerera nepfenyuro yenyu yeStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti sarudzo yebi-election yaitwa kuLupane East mudunhu reMatabeleland North yafamba zvakanaka chose. ZESNI inoti yanga ine vavongorori vanodarika makumi masere vanga vachiona mafambisiro anga achiitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sarudzo iyi yapindwa nemapato mapfumbamwe. Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa nhasi zvichitevera kushaya muna kubvumbi kwaAmai Stembile Gumbo veZANU PF. ZEC iyo yakatotanga yatotanga kuverenga mavhoti uye ichazivisa akunda munguva inotevera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZEC kuti zvabuda musarudzo yanhasi zvichabuda nguva iyi, asi tabata mukuru webazi rinoongorora nemafambisirwo esarudzo muZESNI vaIan Goredema kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo yebi-election yekuLupane East.
Isu maone yatazvita ndiyo kuti zvinhu zvafamba negwara rakanaka chose. Hatina kumbonzwa vatinewo maobservers vatakatumira ikoko achitiudzaiwo kuti pane bongozozo raitika kana aine mhirizhonga. Vanga vachitikwanga kune rinyararo rwakanaka uyezve basa ranga richiitwa maringe nemutemo yemaelections.
Sangano renyu rakatumira vanhu vakawanda zvakadii kunoona mafambisirwo anga achiitwa sarudzo dzekuLupane East?
Isu vekuZESNI takatumira maobserver anokwana kuita makumi masere. Aya maobserver atakatuma kuti aite basa nhasi uno uri kuitwa sarudzo. Asi pava nemwedzi umwe chete tatumira zvakare avo vatinodaidza kuti malong term observer. Vanenge vari maobservers anogara kunzvimbo kwenguva vayo yakada kuti rebei. Saka ivavo vanga vari gumi neina vaiva variko vachiona macampaigns, vachiona kuti mapolitical parties ari kuita macampaigns akunzira ipi.
Mapato ose akwikwidza anga aine vamiriri here kana kuti maelection agents akakwana sekuona kwesangano renyu?
Maobservers edu atiudzaiwo kuti kuma polling stations avanga vari vaona mapato maviri kunyanya avanoti ndivo vatumira vanhu vamiririra. Boka reZANU PF pamwe chete neMTC Alliance avo ndivo vataudzwa nemaobservers edu kuti kwese zvako vanga vatumira vamiririri vavo kuti vange vachiona kuti basa rinofamba sei. asi vanhu vacho vanokwana kuita yavo mapati nomwe havana kutumira vanhu vautumira pano nepapo zviye zvekuti izvo ukafamba mapolice station kana mashanu unokwanisa kusangana ne1 ukafamba vana gumi unokwanisa kusangana ne1 vanga vasina kutekeshera kwese zvinova zvinhu zvinoti shungurudza zvikuru nekuti ibasa rakakosha iroro rekuti vange vachipindirawo vanhu vavo kuti vazvionerewo vega kuti basa rabatwa nezeki zvakadii.
Mungave neruzivo here vagore dema kuti mapato madiki aya chapa kuti akundikane kutumirawo maelection agents awo chii?
Pari zvino izvi zvinhu zvatichiri kutobvunzawo nezvazvo. Basa richiri kuitwa, maobserva edu achiri kutumira mareports avo, saka naizvozvo tinotarisira kuti izvo tichaudzwa kuti zvikonzero zvezvii. Asi zvatagara tichiona mumusarudzo dzaiitwa kare dzaiitwa mamwe makore nedzakaitwa mumashure ndezvekuti izvo kutumira vamiririri mumapolice station kunotidhurei nekuti vanhu ivavo vanoda mari dzekufambisa kuenda dzinguva pamapolice stations, vanoda chikafu, saka mapato mazhinji anoona zvichivaremera izvozvo.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinogara rakataurwa zvikuru nemapato anopikisa kuti harisi kunyatsofambisa zvakanaka sarudzo. Imi semaonero enyu sesangano reZesni, ZEC yabata zvakadii basa ranhasi resarudzo yebyelection yekuLupane East?
Aiwa, basa ranhasi rabatwa zvakanaka semaonero ataita, nekuti chatinoviita isusu tikatumira maobservers kutarisa kuti mitemo yakanyorwa kunzi izvo sari dzinotanga nekupera nguvai, vanhu pane yavanoti procedure muchirungu, kuti pane zvinotevedzwa kuti munhu akauya papolice station kuti azokwanise kusvika pakuzovhota, pane zvakawanda zvinotevedzwa. Naizvozvo isusu zvatanzwa nevatakatuma kuti vatitarisirewo basa irori vati mitemo iyoyo yanga ichitevedzwa namazvo. Saka izvozvo ndo zvatinobuditsawo mastatements atinobuditsa kuitira kuti zvizhinji tizive kuti zvanhasi zvafamba sei.
Matambirawo here zvakare zvanga zvichibva kusarudzo dzemakansel dzekungai Rural District Council Ward 23 neBubi Rural District Council Ward 22.
Hongu vachoto tatambira zvakare mareports anobva ikoko, nekuti zvakare tine vanhu vatumira kuti vaende kunogarawo mapolice stations vachiona kuti basa riri kufambiswa sei. Saka tawanawo zvakare mareports anofadzawo zvikuru kubva ikoko, nekuti vanga vachitiudzaiwo kuti basa rabatwa zvakanaka. Uye chimwe chinhu chavainyanyisa kutiburitsira pachena maobservers edu chachiri chekuti iye zvino zeki iri kuedza zvimwe zvinhu zvitsva zvakafanana nekuti kare vanhu vaiti vakauya kumapolice stations vazhinji vaikwanisa kurasika kuti anouya papolice station achifunga kuti ndopaanofanira kuvhotera iye asi ndikafanira kuvhotera ipapo, ozotoudzwa amira mukiyu kuti aiwa ibvai endai munovhotera kwakati. Saka iye zvino zeki yabudisa bhuku yavanoti voters roll. Voters roll igwaro rokuti wose anofanirwa kunge achivhota iye papolice station anowanikwa ari imomo. Saka bhuku iroriri vatora mapeji aro vakarinamira kunze kwemapolice stations, zvichiva zvinhu zvakanaka kwazvo nekuti zvabatsira kuti vanhu vachiuya vanga vachiwana mukana wavo wekuti vanotanga vatarisa pagwaro irori vozoona kuti ini ndiri kuvhotera pakati, votofamba voenda ikoko. Saka zvinobatsira kuti kuvhota kwacho kuite kakurungika kakanaka. So zvinhu zvatangwa mumaelections matatu iwayo zvanga zvisati zvamboitwa muno muZimbabwe, saka tafara nazvo izvozvo.
Avo vanga vari vaIan Goredema, mukuru webazi rinoongorora kufambiswa kwesarudzo musangano reZimbabwe Election Support Network. Muri yekwadzamara inoti ichange ichiparura nemusi wechitatu chirongwa chekurangarira vaitai dzamara avo vakapambwa vakatsakatika musi wakurume 9/2015. Chirongwa cheitai dzamara trust chiri kuparurwa nemusi wanyamavhuvhu 7 rinova zuva rakaberekwa murwiri wekodzero dzevanhu uyo ari kusvitsa makore makumi mana ekuberekwa musi uyu. Vaitai dzamara vaive mutori wenhau akasiya basa rekutora nhau achiti ava kurwira kodzero dzevanhu kudzamara hurumende yeZANU-PF pamwe nemutungamiri wayo panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Taabata munin'ina wavaitai dzamara Dr. Patterson Dzamara kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Tekuziva kwenyu mumwe wedu akambunyikidzwa kubva patiri nevatakadoma kubvira nekubvira kuti iZANU-PF ichisanda nemilitary intelligence ndo vakaita chitiko chakadai. Mushure mekunge zvadaro takazama nepatinogonawo kuti tinge tichiwanawo mhinduro uyezve tichiwanawo hwara maringe nekuti chii chakaitika kune mumwe wedu. Zvisinei, hurumende yeZanupiu vanova nechekuita nekushayika kwake havana kukwanisa kunge vachitibatsira. Asi patave tikuverenga makore ada kutokwana 5 muna March gore rinouya, mwedu asiri pakati pedu. Asi zvisinei, tikuti isusu kusavapo kwake pakati pedu hakureveiko kuti zvaakamirira nezvaanomirira kuvanhu nekwatiri zvinofanira kunge zvichisvikawo kumagumo.
Vadzamara, muri kuti imi hurumende yeZanupiu ine chekuita nekutsakatika kwaitai Dzamara, mune humbowo here nemashoko iwaya?
Ichokwadi, sekutaura kwandaita kubvira nekubvira, chinhu chataitaura kuti kumbunyikidzwa kwaitai Dzamara achipambwa kubva pakati pedu chiitiko chakaitiwa neZanupiu vachishandisa military intelligence. Ende chinhu chatakagara kuchitaura tikatova challengewo kuti kana pane anozivavo zvimwewo ingaenderane nezvatiri kutaura kana nekuziva, ngavauye pamberi vataure. Hongu ivo vakaramba, asi isusu newimbo uyezve tinoziva kuti zvatiri kutaura ndozvakaitika, nokuti ndo zvakabudawo mutsvakiridzo dzatakaitawo nemaprivate investigators edu.
Chinangwa cheItai Dzamara Trust ndechei chaizvo?
Takatarisa Itai, tinomutarisa semunhu akava nerudo nenyika yake, tinomutarisa semunhu ane rudo nenyika yake, tinomutarisa semunhu anotarisira vamwe asati azvitarisa, yatingati pachirungu ari selfless, tinomutarisa semunhu anomiririra kodzero dzavanhu. So zvese izvozvo zvinotaurwa nezita Itai, kana kuti zvinotaurwa nemunhu anonzi Itai, ndo zvinomiririra trust yatiri kunge tichiparura musi wechitatu kuti ngapave nerudo. Saka mutaona kuti zvatichange tichiita zvinhu zvakawanda zvine kuita nekupa rudo kuvanhu. Kune vanhu semuenzaniso vada vasina mhuri, vakangoberekwa pamwe vakaraswa, vanhu vokuti vanoda kupiwa rudo. Tichange tichivapa rudo vanhu vakadaro, changewo tichitaura panofanirwa kutaurwawo zvaingoita Itai Dzamara.
Chirongwa ichi tichange tichifambiswa nani kuti chinge tichiita mabasa aitwa naItai Dzamara?
Ne vanhu vazhinji vakauyawo vachititi madi maita kuti pange pane hwaro kana urongwa hwekuti zita raItai rirarame, uyezve zvaanova izvo achizikana nazvo zvinge zvichionekwawo. So tine vanhu vazhinji vanga vagara vari kuti tikuda kuti tinge tichishanda nemi maringe nezvekuti zita raItai rienderere mberi, uyezve zvaanomiririra zvienderere mberi. So variko vanhu vatingati mavolunteers, uyezve tangewo tine vanhu vanenge vachitosevenza vatori muoffice. Zvinhu zvichange zvichizotaurawo patichaparura chirongwa ichi kana patichaparura trust iyoyi Itai Dzamara Trust musi wechitatu.
Itai Dzamara anozivikanwa zvakare ari mutori wenhau akasiya nyaya dzekutora nhau achinorwira kodzero dzevanhu. Muurongwa uhwo muchange muchiisawo here nyaya dzekutorwa kwenhau?
Ichokwadi, sekutaura kwandaita hatisi kuona nekutaura zvaItai semunhu akamira neumhare achiti vanhu vatadza kutonga nyika vana Mugabe kusanganisira naivo vana Munangagwa kuti vange vachisiya zvekutonga nyika ino zvekutungamira nyika ino. Tikutarisa Itai zvaakamiririra nezvaanotaridza kuvanhu vese zvichisanganisira izvozvo zvekutapa nhavo. So chinhu chishangewo chiri chimwe chemadonzo etrust iyoyi kuti pese pane chinenge chichiitika tichangewo tichitaurawo chokwadi. Sekutaura kwandaita tichange tichitaurawo zvatinoziva nechokwadi chatinozivawo kuti vanhu vange vachiziva kuti chii chiri kuitika munyika mavo, kuti vanhu vange vachiziva kuti vatungamiriri vavo vari kugona pasi kana kuti vari kutadza pasi. Ando chimwe chechinhu chichange chichiitwa neiyoyi trust.
Avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vachitaura nezveurongwa hwekuparura Itai Dzamara Trust nemusi wechitatu. Vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kuhurumende yeZANUPF pamusoro pemashoko ataurwa navaDzamara, sezvo nharembozha yemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo yanga ichinetsa kubata. Zvichitevera kutsakatika kwavaDzamara, dare repamusoro rakakomekedza mapurisa kuti aferefete zvakanga zvaitika pana vaDzamara uye kuti azivise dare iri zvaanenge awana mukati memasvondo maviri ega ega. Asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki anga ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship asi anoshanda iye ari kuZimbabwe achiita iye zvekubatsira vasinganzwe munzeve dzavo anonzi iye audiologist Mushare Tinashe Nokwara. Mushare Tinashe Nokwara, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda nekuve pano.
Mungati imi zvii zvamawana iko kuno kuAmerica zvamunofunga kuti zvichazokubatsirai madzokera kuZimbabwe?
Chatawana mukuburikidza vatanga tinavo mamwe mayoung leaders kubva kune dzimwe nyika dzekuAfrica. Yatinoti networking, ma networks ndoatawana atinofunga kuti ndoanotibatsira kuenda mberi. Uye even yatinoti mentorship kune maAmericans atanga tinavo akaifurwa pamberi pane zvatinoita inini. Vanokwanisa kuziva nzira vachitibatsira kuti apaita so, apaita so. Ndozvinhu zvikurusa zvandikakwanisa kuona burikidza muchirongwa ichi.
Muri kumusha kuZimbabwe munoita mabasa ei uyezve chii chakaita kuti mupinde mumabasa aya?
Saka basa rangu randinoita ndere audiology, pachirungu ndinonzi audiologist. Saka ndinoshanda nevanhu vane dambudziko rekunzwa tichivabatsira nema hearing aids nema cochlear implants. Chakaita kuti ndide kusarudza basa iri ndechekuti mukukura kazhinji kana vabereki vachononge unogona vanongofunga kuti chingoita doctor chingoita zvakati, asi ndakanwa kuti padoctor apa panozogona kunetsa rega iti tsvage zvinobatsira. Panga pane mumwe chete angari kukwanisa kupa maservices audiology muHarare. Saka kwandiri ndakafunga kuti saka vamwe vese vasina mari dzekupota vachienda kuIndia kana kuSouth Africa vane dambudziko renzeve vanobatsirika sei. Ndochinhu chikurusa chakaita ndifunga kuti aiwa regai nditsvage degree rekuti ndakadzoka rinokwanisa kupa impact mucommunity, nekuti machiremba tanga tinawo akawanda. Ema siso angari kwa wakawanda. Asi kune nzeve ndo manga muine vanhu vashoma shoma. Ndo saka ndakasarudza chirongwa ichi.
Kune vamwe vakateerera pari zvino vechidiki nyanya madzimai, chii chaunofanira kunge uinacho kuti uite mabasa akaita seramuri kuita iri?
Iko zvino tine rombo rakanaka nekuti takatanga program paUniversity of Zimbabwe iyo yekudzidza audiology kana speech therapy kubva last year 2018. Saka navanhu pane vanoda kupinda mubasa iri vanokwanisa kuapply kuUniversity of Zimbabwe. Vanotora mastudents abva A level mokwanisa kujoina chironga. Patori neintake iri kutanga muna August September iko zvino. Saka ndo dzimwe nzira dzavangatora.
Tombodzokera hedu kune zvamakadzidza muAmerica pasi pechirongwa cheYali. Mungatsanangurirawo vamwe here kuti muchavapakurira chii madzokera ikoko kuZimbabwe?
Zvatakadzidza zvanhu zvakati wandei. Saka chikuru chandingakwanisa kubatsira vamwe vangangoda kufamba munzira dzakadaro iyo mentorship yananchamboreva pekutanga. Nekuti nyangwe inino ndine vari kundibatsira, ndinokwanisawo kubatsirawo vamwe vari kuda kuteera mutsoka idzodzo nekungopawo mazano maviri matatu andikangokwanise kunoti munhu ungaite sei uite uwane passion muupenyu hwako ukwanise kufamba wakadaro kuti kariya yako ibude zvauri kuta.
Pane basa iroro ramunoita rekuwanikwa muchishanda nevanenge vasinganzwi, munhu angaziye sei kuti ane dambudziko iroro rekusanzwa uyezve zvinokonzerwa nei?
So kazhinji takabvira nekuti idambudziko rinobata chero munhu mazera ose anditi. Saka takabvira pane vana vamwanozvara vatori nedambudziko iroro. Munokwanisa kuona vabereki kuti mwana asvika gore haasi kutaura chino kana mazwi dekuti mama baba. Ndozvimwe zvekuti vana mai vanokwanisa kuona kuti mwanangu anenge ane dambudziko. Even zvekuti dhoo rakavharwa zvine noise zvine ruzha mwana haatombopatikicha zvachose, mai vanokwanisa kuona kuti sei mwanangu pakaitika ruzha haatombofundukewo panogona kunge pane dambudziko. Saka ndo mamwe masainzi angatarisirwe pavana vadiki vokwanisa kuti mwana aonekwe kuti nzeve dzake dziri sei. Vamwe ndezvekuti nzeve dzinenge dzichirova kubuda hurwa kana mvura kana dzichisvita kakawanda dzinosvika pakuzoti dzinokanganisa kunzwa koti derere imbichana. Saka makakwanisa kunobatsirwa futi kuchipatara zvinobatsira. Tazove mazera ekuti vanhu vakura, dzimweni dzenguva unoona pakuti pakataurwa uri kungoda kuti pese kuti vanhu vadzokorodze zvamukutaura. Ndo imwe saini kuti pamwe nzeve hadzichanyatsonzwisi semanzikiro hadzaita kare. Ndo saini iyoyo imwe nenge iripo.
Kana pane vanenge vari kuda kushanda nemi kana kuziya mabasa amuri kuita vanokuona ipapi.
Ndiripa Facebook. Pa Facebook munondiona nezita rekuti Tashe Nokwara, so TASHE Nokwara ndo zita randinaro pa Facebook. Wanokwanisa kundibata mu inbox tonotingabatsirana sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare tinashe Nokwara kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu cheWomen's Forum.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemunyori wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere, avo vatitsika pano pamastudio edu muWashington DC. Vachere mumwe wevana veZimbabwe vakakwanisa kunge vachipinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship icho changa chichiitwa kwemasvondo matanhatu. Tinogamuchirai nemufaro Vachere.
Ndinotenda zvikuru vaJonga Kandemire nekuva pachirongwa chinoshi.
Vachere, vakawanda vanoziva kuti imi muri murairidzi, asi nhasi tiri kuona muri muWashington DC. Chii chakusvitsa ikuno?
Chandisvitsa kuno kuWashington DC inyaya yekuva murairidzi, yayo murairidzi wekumaruwa, asi mabasa andinobata anoenderana nekuda kuona kuti dzidzo yedu munyika inge ichienda mberi, dzidzo ichibudirira. Saka zvandoita izvozvo ndizvo zvakaitawo kuti ndinge ndichirekonaizwa patakaitawo maapplication ndikaselektwa pachirongwa ichi chinova chakaapplywa nevanhu zviuru nezviuru zvakawanda muZimbabwe, asi vanhu 42 chete ndo vakakwanisa kubudirira. Saka ndinofara zvikuru nezvandinoita uye zvaita kuti ndisvike muno.
Tichitarisa basa renyu semurairidzi wekumaruwa, zvii zvamungati zvikuru zvamakadzidzawo muno muAmerica? Tichiona kuti zvikoro zvizhinji zvemuAmerica zvinongoone mararamiro anenge emumadhorobha kana emumaguta. Hakuna yatingati setup yakafanana kana zvakafanana nezvamune muchirarama muri sevarairidzi vekumaruwa kuZimbabwe.
Chokwadi ichocho vakandemiri, zvikoro zvemuno hauone musiyano wekuti ichi chikoro chekumaruwa here kana kuti ichi chikoro chemudhorobha. Zvakafanana nezvatinoona kumusha kwekuti unoona soona kuti ichi chikoro ndechemumaruwa, ichi ndechemudhorobha. Nekuti ukatarisa kumaruwa kumusha tinoti vana chavo pasi pemuti vanogona kudzidza. Tine zvikoro zvimwe zvakauya masatellite school zvaingochinjwa kana mabhani efoge gaya kunzi chatowa chikoro munzvimbo dzakaitwa maresettlement. Saka hatina yatinoti definition iri clear yekuti chatinoti standard school chii, asi kunoku zvikoro zvakangofanana. Saka ndakadzidza izvozvo kuti zvikoro panofanira kunge pachiitwa government inofanira kuita yatinoti Educational Equalization Fund yekukwanisa kuupgrade marural schools kuti ange aine same status nemaurban schools zvekare. Uyezve tikadzidza kuti zvikoro zvekunoko zvine curriculum yekuimpower vanhu vari muarea imomo zvinozokonzera development in those areas. Saka vanodesigna curriculum yavo waro une education inounza maskills kunzvimbo munharaunda iyoyo. Uye education yavo vano provider iri kukata not necessarily for academic but iri kuimpower panyaya dzemaskills. Munoona kuti takasvika pane imwe nzvimbo tikaona kuti vanhu vananga vari maschool dropout vanotrainwa maskills ekuti they can become even engineers. So all those things ndozvimwe zvatokwanisa kuti tizvise mucurriculum yedu. Curriculum yedu yofokasa nenyaya yemaskills. Curriculum yedu yofokasa also nenyaya yedevelopment yeIT, but IT yachone inokwanisa kugoneka kana infrastructure ichikodzera. Saka kuinvesta in infrastructure zvekare, nekuti tine vana vakawanda vane potential but havana mukana iwo, nekuti havana access yekuita zvinhu izvozvo but vanenge vaine potential. Saka tofanisa mafacilities anoita kuti education yemumaruwa inge ichikwira.
Tinoona kuti makawana mukana wokunge muchisanganawo nevarairidzi vamwe vari muno muAmerica nemasangano akasiyana-siyana vanomirira varairidzi vemuno muAmerica. Pane vamakaumbawo here hukama navo wekuti remangwana vanogona kubatsirawo sangano renyu kana kubatsira zvikoro zvamunenge makasarudza kuti daita wanawo vanobatsira chikoro chakati?
chichokwadi chocho takasangana nemasangano anomirira varairidzi akati wandei zvikoro zvandakaendawo ndichitaura nawo nebasa rangu randinoita ndakadzidza zvakawanda kune vanomirira varairidzi kuti pari zvino tichatoitawo work on collaboration wotiwo mamwe maticha anombouyawoona kuti zvikoro zvedu tozvifambisa sei mamwe maticha anouyawo kuno kwekumusha achionawo kuti vanozvifambisa sei zvotibatsira izvozvoizvo kare kuti tikamaexchange programu iyayo anotibatsira kuti vachavawo nezvimwe zvavachaappreciata kunoku vanonoimplimendawo uye vachavawo nezvimwe zvavanoappreciata ku vanonoimplimendawo so far ndoda kuti ndikadzokera zvekare ndinolinga mamwe maschools neKansas State University so that vanokwanisa kuita mareciprocal exchange as well and then in the materials of learning development yescience yemastem areas kuti vanokwanisa kunge vachivabatsira sei Kansas University zvekare takataura nayo kuti inge ichibatsira maticha kumaruwa kwatinobva kuti vakwanise kuwana access yeonline education vari kumamisha and vakati izvozvo tokwanisa kuzvifacilitata saka zvimwe zvezvinhu zvatakawana izvozvo mutrip inoi
aiwa tinotenda zvikuru vachere nekuwana mukana wekutaurawo nesu pachirongwa chedu
ndinotenda zvikuru vakandemiri
manga makateerera kumunyori wesangano revarayiridzi vekumaruware amalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ varobson chere muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonika nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
tochienda kuna michael kariati achitipa mitambo yatambwa nhasi
chekwata ichi chasvetuka chicken in ne caps united ndokuenda pachinano chechipiri pasi peFC platinum zvitevera mitambo yeleague yatambwa nhasi rhinos yarwa mandika diamonds 2-0 ndokupinda mapoints makumi matatu mapoints maviri chete pasi peFC platinum iyo yaita mangange 0-0 ne caps united mumandava stadium FC Platinum yaramba iri pamusoro petafura nemapoints makumi matatu nemaviri asi mapoints ayadonhedza pamusha aya ane njodzi kunyanya mukupera kwemwaka asi Caps United yakudubuka zvinotyisa sezvo yave pachinhano chechina pasi peFC Platinum Black Rhinos neChicken Inn uyezve matambiro airi kuita haasi kupa chivimbo kuti inoramba iri pairi Magreen Machine ave nenguva achitatarika zvekuti mumwe mutsigiri wavo vaLazarus Chikona Mombe vanoti chikwata chavo chiri kuda kugadziriswa zvakasimba kuti parambe paine maroto ekutora mukombe
Team haina kumira musha zvachose it needs to be revamped defense strike force in the
Dynamos yatora point imwe chete mumutambo wayo netriangle uyo yaita mangange 1-1 ndokutadza kudarika ngezi Platinum Stars iyo yadambura Harare City 2-0 neZPC Kariba iyo yakunda Hwange 2-1 asi murairidzi wavo Tondera Indiraya ari kufara nekusimuka kuri kuita chikwata chake
tira kuramba tichingoenda mberi tichiramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi tirambe tichingoenda mberi
Dynamos yaimbove pazvikwata zvairwira kuramba zviri muPremier Soccer League apo Ndiraya akapiwa basa rehurairidzi kwadzingwa Lloyd Chigove Herentals neBlue Chiefs dzaitawo zvekare mangange 0-0 mune mumwe mutambo wanhasi nezuro Mushowani Stars yakakunda Yadha 1-0 mitambo yePremier Soccer League inotevera iri kwewo musi wechitatu apo Chicken Inn iri kusangana neTeo 1 Highlanders ine chapungu asi mangwana nzira dzese munhabvu dzichange dzakananga kubaba Field Stadium uko chikwata chenyika chemaWarriors chiri kusangana neMauritius mumutambo weAfrican Nations Championship ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
aiwa tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendevele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.